Mumwe wevakuru vanomirira sangano iri munyika amai Marceline Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vabereki vakaziviswa nezvechirongwa ichi nguva yapera vana vakawanda vakauya kuzovhiyiwa nekugadzirwa miromo yavo. Amai Moyo vanoti sangano ravo rakabatsira vana vanodarika 150 kubva gore ra2020 apo pakaumbwa sangano iri, uye vanoti kuchaitwa zvimwe zvirongwa zvitatu zvakadaro mukati megore rino. Vati vana vakawanda vanozvarwa vaine denda iri.
Saka vana vane cleft palate vari vega vo vanoti nonokei kuonekwa kunzi cleft ane cleft palate tichikompeya nemwana anozvarwa ane cleft lip. Sekuti cleft lip iri panze, saka mwana achingozvarwa zvinooneka. Bati dzimwe nguva kana mwana azvarwa aine cleft palate asina cleft lip hazvikasire zvaoneka. Chakanakira apa ndechekuti condition iyi inorapika.
Amai Moyo vaendera mberi vachiti sangano ravo rakaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chiitwe nana chiremba vemuno vakazvipira kuita basa iri pachena, kwete kumirira vekunze sezvaitwa makore apfuura. Mumwe chiremba Dr. Wayne Manana vanoshanda nesangano reGlobal Cleft and Craniofacial Foundation vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zvinofadza zvikuru kuti zvirongwa zvakadai zvave kuitwawo nana chiremba vemunyika. Mukuru weshumiro Sarah Crystal Magandi Trust amai Danai Magandi vanoti chirongwa chakatangisa mushure mekunge mwana wavo Shumiro ashaya aine mwedzi mina chete, zvakonzerwa nekushaya zivo maringe nezvokuchengeta mwana ane dambudziko rehwasha iri. Vaendera mberi vachiti dambudziko iri riri muvanhu vakuru, uye kune vakuru vanosvika vana vakauyawo kuchipatara vakagadziridzwa miromo yavo.
Ende pamwedzi mina yakararama ndipo pandakawana rudzidzo nekuoneswa kuti panga pai zvainga zvakapotseka pakuchengeta vana vane macleft. Saka ndakazotanga organization inonzi Shumiro Sarah Crystal Magandi Trust ichifambidzana nevabereki vane vana vane macleft.
Amai Eunice Nyabadza vanobva kwaSeke vanoti vakafara chaizvo kuti mwana wavo Tanaka Daudi ane makore maviri akazoitwa operation iyi mushure mokudzoswa kashanu kose zvichinzi aiva asati asvitsa huremu hunodarika pamakirogiramu mashanu anodiwa kuti avhiyiwe.
Pandakasununguka ndakaona mwana akapazuka muromo, pandashamisika nazvo plus mukaka waibuda neku kana neporiji kuti raibuda neku nekusvinirwo mukaka mukapu plus kuti mukaka wacho aisatsarukana kubuda. Ndipobva tatsvagirwa mari nababa vatanaka ndipobva tazoya kunoku.
Amai Bettina Linga vekuchiredzi vaudza Studio 7 kuti vakavhunduka kuona mwana wavo tapiwa naSechinanga aine muromo wakatsemuka musi waakazvarwa.
Ndinoziva kuti mwana wangu ndozvaari, ndakaziva nemanesi kwandakaponera kuchipatara kumashoko hospital iri kubhekita asi ndichigara kuchiredzi. Vakandizivisa kati musainya kusvika henyu pamusoro pemwana wenyu kuti zvinogadziriswa. Akandigairekira kati munangara endokwa zvinoitirwa. Saka ndinotenda nechirongwa ichei chakatibatsira.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Norman Matara vadoma mamwe matambudziko anosangana nevana vane hwasha kana vasati varapwa.
Mwana paanenge achiri mudumbu mwedzi wechipiri nemwedzi wechitatu matishu ekuface nepamuromo anobatana, asi muvana vane cleft lip and palate matishu aya anoramba kubatana zvachose kusvika pakuzvarwa kwemwana. Ende mwana akashinga azvarwa ane cleft lip nepalate anosanganidzana nematambudziko akati wadei anosanganisira kunetsekana pakuyamwa mukaka uye pakudya chimwe chikafu.
Dr. Mtara vaendera mberi vachiti mwana mumwe chete kubva muchiuru anozvarwa aine denda cleft lip and cleft palate pasi rose. Rimwe sangano rinonzi Operation Hope ndiro rashanda muZimbabwe kwenguva yakareba kubva mugore 2006 uye rikabatsira vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.